This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare paStudio 7, manera anhasi uri musi wesvondo, Gumiguru 25, 2015. Munotibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 12080 ne 15455 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Rimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions rinokurudzira kuti mari dzinoiswa nevashandi kuhomwe yenasa dzibatsire kumutsiridza makambani akaita seNational Railways of Zimbabwe. Nhengo yebato idzva rinopikisa reRenewal Democrats of Zimbabwe ichakwikwidza musarudzo dzeby-elections muward 27 kumakoni South, muzvare Constance nemuseso, vovimbisa vagari zvirongwa zvebudiriro kana vasarudzwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America, uri muWashington DC, tichikuudzai zviri kuitika munyika. Sangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions rinokurudzira kuti mari dzinoiswa nevashandi kuhomwe yenasa dzibatsire kumutsiridza makambani akaita seNational Railways of Zimbabwe nemamwe ari kutatarika. Munyore mukuru weZFTU vaKenya Shamyarira vanoti dai mari iri kunasa ichishandiswa nenzira dzakakodzera, dai vashandi vakawanda vari kumiswa mabasa vasiri kushupika. Ngatinzwe hurukuru yataita navo.
Tiri kuda kuti zvine izvi nasa ipote ichibvisa zvimwe mari dzisa kuNational Railways of Zimbabwe. Chitima chifambe kubva muno muHarare kuenda kuchitunzisa chitakura vashandi zviri chipa. Tunzwisana. Zipo still ngaitiwe mari madistressed companies ayo anofanira kukweretwa mari nenasa ichizodzoka ndo vashandi vacho. Vashandi voivo vakawanda nasa yowana mari yakawanda nyika yofamba, kwete kuti mari yenasa inopiwa ana joiner tip, mari yenasa inopiwa ana capital bank, mari yenasa inozoyaendeswa kupi. So ndozvoratatarisana naro manje.
Asi izvo zvamuri kukurudzira izvo hazvizoita here kuti mushandi aremerwe akuwedzerwa zvakare mari dzaanobatirwa?
Kwete, kwete, tinganyepirane. Mari inobviswa nevashandi ichienda kunasa mamiriyoni murudzidza mathousands atoto ane zvavo. Kune zvekare mari inobviswa nevashandiri inouya kunasa corpus mathousands, hurumende inobvisawo mari zhinji yanga ichiperera pamarunning cost enasa. Marunning cost kutaura kuti masalari dzavo ana madhiza iwayo, motikari dzavanofamba nadzo, mahigh state of the car urikuiza nekune kuchiswa mainvestments kwacho kwavanenge vachitora shamwari dzavo vozonopiwa makickback. Unobvisa kuti nasa ingati ichida kucomputariza, inonotenga macomputers kumoritius. Uri unoreva kuti muno hamuna vanhu vanokwanisa kutima macomputers muno. Hatina dzimwe nyika dzinotipanuwa. Unoona matenders acho anga achipanana zvechitsotsi zvekubhenefita maindividual entities. Saka hakuna mari yemushandi inombowedzerwa.
Avanga vari munyori mukuru weZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenya Shamyarira vari parunare muHarare neStudio 7. Nhengo yebato idzva reRenewal Democrats of Zimbabwe ichakwikwidza musarudzo dzeby-elections muward 27 kumakoni South, dzichaitwa musi wa 7 mwedzi unouya. Muzvare Constance nemuseso vanovimbisa vagari zvirongwa zvebudiriro kana vakasarudzwa. Sarudzo idzi ndedzekutsiva chigaro chakasiiva nenhengo yezano PF yakashaya. Muzvare nemuseso vachakwikwidzana navagrievous shumba vezano PF. Muzvare nemuseso vanoti bato reMDCT iro rakaramba kupinda musarudzo riri kutyisidzira vanhu kuti vasavhote musarudzo idzi. Studio 7 yakundikana kubata veMDCT mudunhu iri kuti tinzwe nezvezvipomerwa izvi. Takundikana zvakare kubata vashumba kuti tinzwewo zvavari kuvimbisa vagari. Ngatinzwe hurukuru yataita namuzvare nemuseso.
Tarisira kushanda nevanhu, kugamuchira zvido zvevanhu, kugamuchirawo zvinotorwa nevanhu, zvingava zvipingaidzo kana rubatsiro runokumbirwawo nevanhu. Pari zvino titori nezvakawanda zvaitwa nebato redu reRenewal Democracy of Zimbabwe muzvikoro, makliniki, tinoshanda zvakare navapisha emutauraya vachiisa ruoko rwavo ipapo.
Mune zvirongwa zvamatotanga here kuita mudunhu menyu tichiona kuti muri bato richiridzva?
Tine maclubs atinoshanda nawo. Madzimai pari zvavo ari kutofona, vamwe vanoita zvokurima magadheni vachitengesa. Madzimai anofona aiwandisa zvakatowanda, mauniforms nezvimwewo zvanopa maschools nekutengesawa panzvimbo dzavanogara. Maclubs atoriko akatowandisa, atotanga kutirwa nebato.
Tinoona kuti vakashaya vachibanda vanga vaine zvimwewo zvirongwa zvavanga vachiita zvanga zvichisimudzirawo nharaunda. Zvii zvamungataura pamusoro pezvirongwa zvanga zvichiitwawo nakansela vakanga varipo?
Chibanda inini handa kunyanya kuona chavakanya kubatsira pa vakanga vari pachigaro. Zvizhinji zvakanga zvachii zvakanga zvatomboitwawo nevakanga varipo ndozvati kutotaka kunyanya kutosumudzawo kubva ipapo. Chibanda pakanga varipo havana zvii zvakambonyanya kuita.
Muri kukwanisa here kunge muchitsvaga rutsigiro makasununguka?
Hungu tiri kuita takasununguka. Tinosanganawo hedu nepano nepapo asi zvizhinji takasununguka kuita. Hapana chirinya kuti netsa pazviri.
Zvimhingamupinyi zvipi zvamungataura mukutsvaga kwamuri kuita rutsigiro?
Pari zvino zvimhingamupinyi zvatiri kuisangana nazvo ndezvekuti vari kutotiwa vasoda kupindawo mabyelections, vari kutopindawo muvanhu vachiti vasavhote, asi sebato tinotoda kutoti titopinde maelections.
Saka munoona muine mukana here wekukunda pasarudzo idzodzi?
Hungu mukana uripo wakatokura chaizvo. Kunyange pachimbobuda hazvo kunzi zvinobirirwa zvinodini, asi inini ndakatarisa mukana uripo wakatokura chaizvo nekuti vanhu vari kundida chaizvo.
Vanga vari muzvare Constance nemuseso vari kukwikwidza musarudzo dzekanzuru muward 27 kumakoni south kumanikaland. Chikwata cheZimbabwe Olympic Team chiri kutarisirwa kuuya kuno kuAmerica svondo rino kumusangano mukuru we2015 wemasangano anoona nezvemitambo yeOlympics kana kuti the General Assembly of the Association of National Olympic Committees uri kuitirwa muWashington DC. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata munyori mukuru wesangano reZimbabwe Olympic Team muzvare Anna Muguni kuti tinzwe nezverwendo rwavo.
Pane sangano rinonzi the Association of National Olympic Committees, rinove sangano rema Olympic Committees ese pasi rose vanenge vachisanganawo kuWashington. Inenge iri nguvawo yatinokwanisa kusanganawo tichitaura nyaya dzebhizinesi redu remaolympics, tichisanganawo nevamwe, tichiwanawo nguva yekumbopiwawo nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dziri dzeantidoping kana kuti nyaya dzinosanganisira magames acho ari kuya. Saka inenge iri nguva yekuti timbosangana semaolympic committees epasi rose tichitaura nezvemabasa edu.
Makawanda sei vachange vakamirira Zimbabwe pamusangano uyu?
Zimbabwe inenge yakamirirwa nevanhu vaviri, vanenge vari Mr. Admire Masenda, president weolympic committee, neni sasecretary general.
Zvakakosha sei kuti muwanikwe muchipinda mumisangano yakadai seZimbabwe Olympic Committee?
Misangano yakadai inotipa mukana yekusimudzirawo isusu sangano redu seZimbabwe Olympic Committee pakati penyika dzese dzinenge dziripo. Inguvawo yekusangana nevamwe vedu vatinoshanda navo, kwete vemuAfrica chete but vepasi rose. Nezvinotipo nguva kana tingati opportunity yekuita kutaura nezvebusiness redu, kubatsirana nemaideas ekuti tingaita sei maprograms edu. Pane mikana yakawanda stereki yatinokwanisa kutora kuti tisimudzire Olympic Committee yedu. Saka kuti tiende kumisangano iyi zviri very important kuti tive tiriko painoitwa misangano iyi.
Vanga vari munyori mukuru weZimbabwe Olympic Team, Muzvare Anna Muguni, vari parunare muHarare naMavlas Mhlanga, nyaya weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka, tatsikwa nemutungamiri webazi revechidiki musangano reZimbabwe United Nations Association, vaMacleo Mapfumo. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7, vaMapfumo. Mukoma Maclio, mungatiudza kuti sangano reZimbabwe United Nations Association runoita basa rei chaizvo?
Ndinotenda. Sangano reZimbabwe United Nations Association isangano rinoedza kuti ridzidzise vanhu pamusoro pemabasa eUnited Nations, vatinoti muchirungu grassroots. Kana tichireva grassroots, tinoreva vanhu vaive vari pasi, vanhu vakangojairika vasingawanawo pamwe mukana wekuti vaende kuun kuti vanzwisise kuti nezvechii. Target group yatinoshanda nayo, tinoshanda nemayouth anosanganisira vana vechikoro, vana vari kumayunivhesiti neaya emayouth asina kuwana mukana wekuenda kumayunivhesiti, atinoti maout of school youth. Ndovatinoedza kuti tiinge zvemumaactivities anoitika mukati meun kuti vangakwanise kuparticipata sei mubasa reUnited Nations zviri munyika mago dziri specific semuno muZimbabwe.
Munoshandawo here nemamapazi eUnited Nations mukuita mabasa enyu aya?
Tinoshanda navamwe mapazi eUnited Nations muno muZimbabwe, kunyanya United Nations Information Center, iyo yatinoshanda nayo kana tine information yatinotita kuedza kuburisa kuvanhu. Ivo vanenge vachitipo information iri current inenge ine statistics dzinenge dzichienderana nezviri kuitawo United Nations yemuno muZimbabwe. Tine mamwewo maboka zvekare atinoshanda navo vanenge vana UNDP nemamwewo maboka atinoshandawo navo.
Munowanzoshanda nevechidiki vari munzvimbo dzipi?
Isusu munyaya yemaresources atingazokwanisa kuti tiende mberi. Pakutanga pedu takatanga tichishanda nemahigh schools 35 aiva muHarare. Zvino taona kuti 35 mahigh schools aya vana pavanopedza A level kana vana pavanopedza O level vazhinji vacho havana mukana wekuenda kuyunivhesiti. Ndopatikabva tachitora namanje vatina kuwana mukana iwoyo kuti patachipfuma U3. Patichapfuma U3 takazorealiza kune vamwe vaya vari kubva muzvikoro zvezve35 vari kuenda mayunivhesiti. Ndopatachizobuda nepfungwa yekuti takuchida kuti vese vaimbopatisipeta mumaactivities eun muzvikoro vachiendawo vachinoformulatawo maun club mumavarious universities avari. Izvo zvakakwanisa kuitawo successful kune mamwewo mayunivhesiti anoaccepteo dzidziso then kune mamwewo mayunivhesiti asati anyatsogamuchira asinganyatsodzidziso chimiro cheun asati anyatsogamuchirwa. Asi kune mamwe mayunivhesiti kuchitarisa vana solusi vana lipane nas university bindura Midland State University nechinoi mune mamembers ari kuitawo maun activities anenge ari just 40 members per club.
Munombokwanisawo here kuenda kune dzimwe nzvimbo dziri kumaruwa uko?
Chidamba chetu chekuti tisvike kune nzvimbo dziri kumaruwa tiri kuedza. Tiri kutoedza nepatinokwanisa kuti tiitewo mamwe maactivities. Ndakatarisa zvese zvino nyaya tatinonyanyofamba nayo maunivhesiti yanga iri nyaya yepost 2015 development agenda nyaya yemaye DGs. Zvino taona kuti orait taakusvika pakuguma kwemaMDGs taakuchisvika panyaya yekuti tichitora maSDGs. Takaedza kuti ngatichibudai nemacommunity project aiwa nomadhona zvakananga kuti ngatiedze kuti information isvike. Tosarudza mainvestis ari kumaruwa ikoko atinotira kuti ainvhejwewo mukati nemasdgs aya vabudewo nemaproject anenge ane zvekuita nemasdgs. Tichitarisa sdg number 1 ne2 inotaura nezvekudya nesdg number 13 inotaura zveclimate kuti ngavabude nemaproject imomo. But challenge hombe yatakasangana nayo inyaya yemarural district councils anoti kana isusu tisati tawanawo information from government hatikwanisi kuti nini tikuregerei kuti mupinde mukati nenharaunda yedu mozivisa vanhu pamusoro penyaya iyi yatisingazivi. Saka ndo challenge yatiri kuitao sekubvunza kwamamboita kutanga kuti nyaya information aikushika saka naitiri kushika izvi kune vacho vari kutungamirira maruva ari vayo havakwanisi kuti vatigamuchire isusu kuti tipindewo neinformation yedu nenyaya yekuti anenge achityowo zvavari kutyowo kuti pamwe tinokwanisa kuchinjawo nyika inei.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma maClio nekupinda muchirongwa chedu.
Ta, tinotenda.
Manga makateerera kumutungamiri we bazi reve chidiki reZimbabwe United Nations Association vaMaClio Mapfumo muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa, amawadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiya maoko aJonga Kandemiri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa zvikuru. Iye zvino tokupai kambo mabasa kubva kuna Thomas Tafirenyika mukanya Mapfumo. Zvangu yedu yapera rakaiti mbotarisa misoro yenhau zvakare. Sangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions rokurudzira kuti mari dziri kubatirwa vashandi neNASA dzishandiswe mukumutsiridza makambani akaita seNational Railways of Zimbabwe. Nhengo yebato reRenewal Democrats of Zimbabwe ichakwikwidza musarudzo dzeby-elections muwodhi 27 kumakoni South yotarisira kukunda musarudzo uye yovimbisa vagari zvirongwa zvibudiriro. Tabva tasvika kumagume chirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Kune vasina kukwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi, teererai paindaneti pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Mavelas Muhlanganya uye.